chokwadi kuti kuti magetsi kunenge kwatodzere zviri kukonzerwa nekushomeka kwemvura yatinoshandisa kuti test chedu chikuru chekariba. Sezvamunoziva mukegero rakapera mvura haina kunyatsana zvakanaka.
Ko, kune zvimwe zviteshi zvinogaya magetsi zvinhu zvakamirawo sei kunze kwekukariba uko?
Kariba power station ndiyo imwe yemapower station yatingati anchor power station. Ndiyo power station yedu yatakatodzera kurifibisha. Ndiyo power station yedu inogaya magetsi zvakanaka, iri reliable, dependable. Saka kudzika seiyo iyi kwekariba kwaita kuti mamwe mastation atinoshandisa eHarare nemunyati nebhulawayo kuti ange achiwanjirwa nekudiwa kunoita magetsi nemakastoma edu kana kuuya pane zvikachenge dhimandi. Anzi yacho yakatiurei zvino wayo kapasiti yedu tijarare tinenge yatibererei dzava tichitaura zvakakariba.
Tiri kunzwa kuti dambudziko rinogona kusvika kana kuna 2018 ichokwadi here?
Sezvamunozivawo kariba chiteshi zvinogara magetsi nemvura nekuti tingazi tingasvika kuna 2018 ichokwadi kuti muna 2018 ndopatichaita inozive kapasiti ndopatauya mamwe magwenya matsva emuna 2018. Magwenya aya anenge achiti mairi ari kuhange anoshandisa pima mairi ari kukariba. Pari zvino kariba hanzvino yadata rimushishi rekuwedzera rekugadzira mishira inoita kuti magetsi anga achiita se achiwedzerwa. Saka 2018 definitely mishina minyowani iyeye magwenya matsva anenge akushanda. Asi pakati apa tichisvika kuna 2018 tine urongwa humwe hwatiri kuisa hunoita kuti dambudziko riti reruke tinoisa for instance tine maglobal anonzi maenergy savers kana kuti macfo ndikuenda theruti yekwemaleds malight emitting diodes anayoyo anochengetedza moto wakawanda pakushanda pavo. Tingiitawozve tinenge kukurudzira kuti vanenge vaine vachikwanisa nemitemo yatida kuti itibatsire kutaitiranozvimasola wotaitai nekuti takaona kuti magetsi mazhinji anoshandiswa nerejizo.